Nasi wanu wakawanda wanga wakapeka mamaske kugadzira woga sedano rekutevedzera mutemo mutsva wehurumende kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Amai Stembile Kaocha vanga vakavhara muromo nemhuno yavo nedhuku ravo rakakakara vanoti kupfeka hamaski chinhu chakanaka mukudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavirus, asi vanoti hurumende ingadai yakapa vanhu vose mamaski.
Kana ari maelections vanotipa mazanzi, vanotipa masikafu, vanotipa mahete. Isu tine chekuita neutano hwekuti isusu tizovavhotera. Ivo havasi kuda kuti tive neutano, tirarame tigone kuzovavhotera.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wemuchinoyi amai Tafadzwa Karonga.
Government ingadai tatora mamaski aiwayo vakamadistributa mumashops at a lower price or at an affordable price, vose hatikutaura tichitaura neprotection voti kana zvinhu zvakatodhura ini hachakwanisa kuchaasei hasakwanisa kuchitenga.
Vamunesu munesu vanoti zvidziviriro zvinokurudzirwa zviri kudhura nekudaro vakagadzira yavo vega.
Ndine netiri inonzi flista vanayo pedzi inonzwa kunge ndine asima asinani, saka unozova nedambudziko nekuti wangoshandisa netiriyo nekuti wandigadzira iwe usina unyanzvi hwekupepeta kuona kuti chandiri kugadzira chinowirirana here neutano hwangu.
Vamunesu vanoti vanhu havafanirwe kupfekera mapurisa asi kuchengetedza utano hwavo.
Hatipfekere nekuda kwekuti kune mapurisa, kutariswawo kuzvidzivirira nekuti ndo zviripo.
Kurudziro yekuti vanhu vapfeke mamaski yakabva yaita kuti mitengo yacho ikwire zvakanyanya. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mamaski ari kutengeswa nemari inobva padhora rimwe chete kusvika pamadhora mashanu ekuAmerica. Gweta guru rehurumende vaPrince Dube vakazivisa nezuro kuti munhu anowanikwa asina kupfeka mask anobhadhara faindi yemari inobva pamadhora mazana mashanu kusvika pamadhora zviuru makumi matatu nezvitanhatu kana kuti $36,000 kana kugara mujeri kwegore kana kuti faindi nekugara mujeri. Gweta remisa Zimbabwe muzvari Nomtilo Simanje vanoti mutemo uyu hauna kunyatsojeka uye unogona kuisa vanhu munjodzi.
Pari kunyanya kushandiswa criminal law to regulate conduct muno muZimbabwe, chinova situation inoita kuti raise a concern.
Nyanzvi munyaya yezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende vebatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti mutongo wakatarwa nehurumende wakanyanya sezvo hurumende yave kuda kutsvaka mari sezvo dzemitero dzave shoma panguva ino yekuti vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Dr. Madzorere vanoti mamaski anonyanya kushanda kana munhu wese akaapfeka.
Vanhu vane chirwere ndo vanofanira kunyanya kupfeka mask. Tinazvizivi kuti anenge ane COVID-19 wacho ndiani asina ndiani. Zvaangonaka hazvo kuti vanhu vese vapfeke ndokuti nyaya yemamaski inoda kushanda.
Ongorora yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mapurisa anga asinei nevanhu vanga vasina kupfeka mamaski mumaguta. Vamwe vezvitoro zvikuru zvakaita seOK, TM, Gay neMetro Peach vanga vasingabvumire vanhu vanga vasina mamaski kupinda muzvitoro zvavo, asi change chichishamisa ndechekuti vatengi vaizobvisa mamaski kana vave mukati vachitenga kusanganisira nevashandi vemuzvitoro izvi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.